Tatora vana mazvikokota vezveekonomi namamembers edu muchurch, machurch leaders edu, kuti tiite reflect on the current economic situation, which we think iri urgent kuti iadressewe. Saka ndiwo musangano watiri kuita mangwanani ano kusvika masikati.
Vamunotarisira kuva pamusangano ava ndivanani?
Pane ma academics, ma economists vanodzidzisa kuma university. Tinotarisira some civil society actors were involved in economic issues. Tinotarisira labor. Then totarisira ma representatives ema member churches.
Zvimwe zvenyaya dzamuchazeya zvakaita sezvipi?
Chekutanga iwande ndechekuti we need to tofana kuti tinzwisise tose kuti chii chiri kuitika. Iko zvino umwe nomwe anenge achimanya nenzira yake, tofana kuti tinzwisise kuti chii chiri kuitika. Tigozvibvunza kuti zvinorevei zviri kuitika izvozvo. Chechitatu tigoti saka tinoita, tofana kuita sei ine situation tinayo.
Kana mapedza kuita hurukuro idzi, mazeya nyaya idzi, mboita sei nazvo?
Ndinofunga pakupedzisira tichatora tichanyora gwaro kuhurumende tichitaura zvatiri kupfunga. Vavariro yedu ndeyekuti tione kuti tingaita contribution yei kutsvagwa kwemasolutions. Nyaya imwe yatiri kutofunga izvozvo ndeyekuti ndofunga paida broader consultation. Hurumende ichitora matanho airi kutora kugadzirisa nyaya dziri kunetsa nyika idzi. Ndofunga paida broader consultation kuitira kuti ownership yachona kana kuti kugamuchira kwemapositions ehurumende vanhu vakawanda vagofambirana nazvo. Hazvidi kuti hurumende ichinge yatora position vanhu votarisa vachitsutsumwa nokunyunyuta nokusagamuchira. Uyezve vazhinji vachifunga kuti kana zvanga zvaitwa neimwe nzira zvava zvichabudisa maresults ari nani kudarika akabuda.
Pamitero inoda kudzikwa nehurumende, sangano reZimbabwe Council of Churches pane zvarakataurawo here kuhurumende maererano nenyaya iyi?
Kwete, takati hatingabudisi maonero edu tisati tawana uchenjeri hunobva kunana mazvikokota uyezve vakamiririra makereke edu vasati vasangana. Saka tinofunga kuti musangano watichaita mangwana nano unotibatsira kuti tigova necommon position yokuti ichi chatinofunga kuti tinofanira kuita.
Musangano uyu mati unoitwa kupi uyezve nguvai?
Musangano tiri kuitira pa Kentucky, pa head office kwedu, pa Kentucky Hotel ku Hatfield, number 27 St. Patrick's Road. Totanga na 8:30 tichipedza na 4 manheru.